mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 Chivabvu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nzvimbo iyi haichingati location masikwata TMB vanhu vakatanga nguva iyeye yaisungwa vanhu vachigara mumasango vanoita zvokugara mumasango panguva iyoyo. Saka zvadiro vanhu vakapisira vakungozo vakoo mikuku yavo yemapepu vachidiro vachidiro kudzamara vazovakoo
zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nekudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vape kutsvagirwa kumwe kwekuenda.
But kuva neteedzera maminimum standards eKP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri right munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi madiamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kumacitizens kuti mari yemadiamonds iri kuenda kupi.
Basa resangano remangoda reKimberley Process Certification Scheme nderei chaizvo uye rinoshanda sei? Tichakuunzirai nyanzvi kuti itsanangure.
Takaona zvakafanira kuti ngatitsvage kuti vari kunyanyoita zvakawanda zvinofadza sevapi and kuti tivaunganidze tokombaila malisti acho ekuti vari top stereki muZimbabwe panguva inoyo vari kupisa stereki ndevapi.
Sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa munzvimbo dziri kunze kwePretoria muSouth Africa dzinoti Plastic View neCemetery View dzinonzi dzatarisana nekudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vape kutsvagirwa kumwe kwekuenda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zviviri zvinonzi zvinogara munzvimbo mbiri idzi dzakavakwa nemarata nemapepa. Vanoona nezvokugariswa kwevanhu mukanzuru yeTswane kana kuti Pretoria vaEbletown vanonzi vakaudza vagari ava nezvourongwa hwekuti kanzuru yavo ichabisa zvikamu 30 kubva muzana chete zvevanhu vari kugara mumisha miviri iyi zvichinoiswa kunzvimbo dzakarongeka dziri chinhambwe kubva apa. Izvi zvinoreva kuti zvikamu 90 kubva muzana zvichasara zvisina kwokuenda. Vakawanda vanogara munzvimbo mbiri idzi vanonzi vanorarama nekuita mabasa ose ose uye kubatsirwavo nevamasangano anopa rubatsiro pano nepapo. Jonga Kanemiri weStudio 7 abata mumwe wevanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mumisha iyi mufundisi Richard Moyo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Baba akandimiri nevateereri vose icho chiitiko chamabvunza ichitiko chemazviro kwazvo. Takaona nhau idzodzo dzakabuda nezuro dzinobuda mukati menzvimbo iyoyo yemasabhabha evhuri chipiri zvichinzi vanhu ivavo vanofanira kuti vatarisirwe nokusungwa vachidzokeswa kumusha vasina mapepa nokuti tinoziva kuti 70% zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo vomo vashomasa nevekuLesotho.
Chii chiri kuita kuti vade kubviswa panzvimbo idzodzo?
Pane maproblem akawanda anongoitika nokutsvakabvira kare nakare kubvira 2008 vachigarako especially munenge muchipomerwa maviolence vanokubvisa kurayana dzimwe nguva neumbavha utsvo tinongosvika umomo nokuitika zvimwe zvakasiyana siyana sezvatinoziva kuti nzvimbo iyi yakakomberedzwa nedzimba dzevarungu iri nzvimbo iri pamusoro soro inogara vapfumi vakanyanyisa vamwe zvari padhuze epamoyo uye futi matambudziko anoitika mukati menzvimbo iyo munogara muchitsva nokuti dzimba dzazhinji dzakabatana dzemapepa munogara muchitsva vanhu nguva vachifa vachiparadzwa midziyo vaisara vasina zvinhu saka inhau yakangobvira kare ichinetsa vachitombobviswa muhofisi hwasi vengos vaivamirira vakanga vachienda kuti vachigara vachiwina vachinzi vadzosere ipapo bcause vemetro kwatiri kuti municipality yaisimbwa yechidzinga asi vachinzi vava vakiwe mukoko saka ndoo nhau yatakaona iyo yakatisiya chishungurudzika nezvazvo uchinzi 20% vemusouth africa munomu kuri kuvafa kuti vaende kumakanzi kutsindin fort saka chitarisa tinoona kuti musouth africa mukati menzvimbo iyo havatombosviki kana kuma100s
nzvimbo dzamuri kutaura idzi mufundisi masquata camp here kana kuti rutori rukisheni rwakagadzirwa kare
nzvimbo iyi haitingati location masquata camp vanhu vakatanga nguva iyeiya yaisungwa vanhu vachigara mumasango vanhu vaita zvokugara mumasango panguva iyoyo saka zvadero vanhu vakapisira vakungozovakawo yavo yemapepu vachidero rudzamara vazovakawo yakafana nemazenge chishindo yakawanda ukoko vachizowanawo rubatsiro rwokupuwawo mvura rwokuitisirwawo matoireti nezvimwe zvakadaro uye futi nekliniko kana kuti nezvikoro zvevana nemakreshi panzvimbo iyoyo bhati iyo zvaiyo isquata camp iri pakati pemasabhabha
saka vari kurarama sei vanhu vari kugara munzvimbo idzi
advantage iriko ndeyekuti inzvimbo ine mabasa mazhinji kunofana kugara kurana location kurana Mamelodi kana kurana Tembisa kana kuti Atridge vari kupi kupi
munofunga kuti kungaita zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakadii munzvimbo iyoyo
zvizvarwa zvezimbabwe zvakawandisa hazvingatogona kuverengeka kana kuma20,000 vakagona kusvika vanhu kuzimbabwe nokuti kune vakadzi nevarume nevana vazhinji vari ikoko kune vanhu vakawanda vachiverenga nzvimbo dzese uku nokuti kana mu30,000 vakagona kupinda
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mufundisi Richard Moyo vari parunhare kwakare kusouth africa naJonga Kandemiri westudio 7 chikwata chinobva kusangano rinoona nezvekucherwa kwebangoda reKimberley Process Certification Scheme chiri muZimbabwe kuona kana Zimbabwe ichitevedzera zvakakwana gwara nemitemo yekucherwa kwemangoda. Kimberley Process Certification Scheme inoshanda nemasangano akawanda munyika imwe neimwe munocherwa mangoda mukuona kuti mangoda haacherwi kuti ashandiswe mukurwisana munyika dziri pakurwisana. Kuti tinzwe pamusoro peKimberley Process Certification Scheme, tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vafarai Maguu kuti vatirondedzere pamusoro pesangano iri.
Kimberley Process yakatanga muna 2003 zvichitevera United Nations General Assembly Resolution 55-56 of 2000. Resolution iyoyo yakatevera makore mazhinji eongororo dzanga dzichiitwa neUnited Nations Security Council pamwe chete nemasangano akaita sana Global Witness avo vanga vachionesa kuinfluence yemadiamonds kumacivil war anga achiitika munyika dzakaita sana Angola, Sierra Leone neLiberia. Saka izvozvo ndozvakakonzera kuti United Nations iti kuti tidambure hukama huripo pakati pemarough diamonds nehondo uye kusagadzikana zvakanaka munyika dzinoproducea marough diamonds. Ngatiumbei organization inounganidza nyika dzinoproducea madiamonds, nyika dzinotenga madiamonds uye nyika dzinomanufacture maproducts anobva kumadiamonds yatingati jewelry. Pamwe chete nemaindustry vanoita nezvediamond mining avo vanoungana under inonzi World Diamond Council. Kwotiwo zvekare maNGO akazvimirira oga anenge achipa information yetsvagurudzo dzavanenge vachiita pamusoro pelink iri pakati pemadiamonds nekusagadzikana zvakanaka munyika. Saka ndo paka ba Kimberley Process.
Kimberley Process ino wana simbarayo kupi va magu.
Ino wana simbarayo from the United Nations General Assembly. Uye ne United Nations Security Council. Uyo zekare iri a voluntary organization. Nyika dzino applya kuti dziri kuda kujoina KP. Uye dzino kwanisa kuti hadzichadi kujoina Kimberley Process. Kana kumbozviisa pa self-suspension yekuti takumbozvisendeka sezvakamboita Venezuela wombomira vari kunze kweKimberley Process vozodzoka kana vachinge vakuda.
Mitemo kana kuti mirayiro inoshandiswa neKimberley Process inodzikwa nani uye nyika dzinoita nhengo yesangano iri sei?
Gwaro guru reKimberley Process nge ravanoti core document. Core document ndo document rakapa iratengati bumbiro re mtemo yeKimberley Process rakanyorwa muna 2003. Pamusoro pezvo gore rimwe nerimwe KP inosangana muna June uye muna November. Muna November ndo munoitwa anonzi ma administrative decisions. Ma administrative decisions, ma decision anenge achitorwa nema ad hoc committee mKimberley Process. Pane ma committee akaita se working group on monitoring, working group on statistics, working group on artisanal and alluvial diamond production, working group on diamond experts, a working group on procedures. Ma working groups iwawo throughout gore rese vanenge vachisangana vachigadzirisa ma draft vanenge vachida kuzopresenta ku plenary. Saka pa plenary ndo panochinzi ya administrative decision kana kuti recommendation yakaitwa ne working group ya gamuchirwa ne Kimberley Process. Saka ya part and parcel yema policies Kimberley Process. Saka mtemo hii inogadzirwa nema committees asi inofanira kuti iadoptwe ne plenary kunze kwe working group on diamond experts. Ava ndochete vane kwanisa ku introducer a new policy or a resolution outside the plenary.
Vamago, zvinenge zvatarwa nesangano iri zvine uremu hwakadini kudzimwe nyika dzepasi pose?
The process in a announced my minimum standards ekuti nyika dzinenge dzapinda mu KP dzinofanira kunge dzichitedzera mitemo. Pane mitemo yekuti iyoyo ukasaitedzera unebva wanzi uri non compliant kana kuti hausi kutedzera mitemo ye KP. Saka my minimum standards aya akaitwa minimum kuitira kuti nyika dzakasiyana siyana dzine mitemo yakasiyana siyana dziri mutungamiri wakasiyana siyana dzinokwanisa kuti dzishandise ma minimum standards iwawo kuti dziwe compliant ne Kimberley Process. But kuwane kutedzera ma minimum standards ye KP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri right munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi madiamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kuma citizens kuti mari yemadiamonds iri kuenda kupi.
Avo vange vari mukuru wesangano re Center for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vari parunhare kwamutare ne Studio 7. Nore Institute of Corporate Directors of Zimbabwe rakabudisa gwaro repagore revechidiki vari pasi pemakore makumi mana vane mukurumbira nekubudirira mune zvavanoita zvakasiyana siyana munyika. Veruzhinji mumapepanhau nemumaredhiyo vakakumbirwa kuti vasarudze vavaida. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira anoshanda nesangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe, Dr. Proctor Nyemba, Vati chirongwa ichi chinobatsira vehurumende nevemabhizimisi kuwana vechidiki vanonzwikwa nekuteverwa nevanhu vakawanda. Vamwe vevakapinda muchikwata ichi ndi Clive Majoni, Dr. Henry Landazi, Elizabeth Masiwa na Nyaradzo Dliwayo, avo vanotungamira mabhizimisi akasiyana siyana. Evans Zininga akaita hurukuro nemukuru wezvekurongwa kwebasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, muzvare Joyce Chireka.
Tinoona kuti munyika medu mune vanhu vakawanda vari vechidiki vava vari kuita zvihombe chaizvo, and hapana anga achinyanyotaura nezvavo. Takaona zvakafanira kuti ngatitsvage kuti vari kunyanyoita zvakawanda zvinofadza ndevapi, and kuti tivaunganidze tocompila malist acho ekuti vari top stereki muzimbabwe panguva inoyo vari kupisa stereki ndevapi.
Maita izvi, tarisiro yenyu inenge iri yei kubva kune vakasarudzwa totarisawo kubva kune vari kutarisa vakasarudzwa?
Chekutanga, vakasarudzwa vaida kuti vazive kuti tiri kuonawo and tinotenda nebasa ravari kuita, varambe vachingozviita, and kuti vavewo maexamples akanako kune vamwe vari kuda kusumukira mumaindastries akasiyana siyana, kuona kuti nothing is impossible. Hapana chinoramba kana munhu achida, kana munhu akaisa effort, akaisa simba rake resi kuti ashande, anosumukira. Hazvina basa neage, hazvina basa kuti uri mukadzi kana kuti uri murume, zvese hapana, zvese zvinoita.
Mukabvisa vezvematongerwo enyika pane vanhu vakasarudzwa ava, ndevapi vamwe vamunganongedzere kuti nhingi nanhingi vakapindawo muchikwata ichochi?
Okay, tikatarisa list redu rine vanhu vakawanda vasiri vezvematongerwo enyika. Vekutanga tikatarisa pana anonzi Mr. Arnold Chimambo, vane 34, vandi CEO weinonzi Dotstart Global. We've got Dr. Henry Dandazi, vane 34, and wakatanga ndo vanoti vanorana Interpass Medical Lab. Then kune mukadzi aita zvihombe stereki, Nyaradzo Dliwayo, vane 30 chete, but she started inonzi Yanaya, which is a restaurant chain. Saka yakatango mishopu one, I think it is upper 10 all over the country. Tina anozivikanwa stereki Mudiwa Hood, vanoitawo 36, is a banker kuStewart Bank, and also akafounder and is a co-owner weinonzi Sky Angels. Clive Majoni wekuchap Security Zimbabwe, vane 39. We also have Dr. Tinashe Manzungu, 37, is a director with Zim Build Property Investments.
Asi madzimai echidiki vashoma here vari kuitawo zvinogara zvakadaro?
Ndatoona kuti ndataura varume stereki, angu ndarikaita in alphabetical order.
Mukuunganidza kwemazita aya nekuashambadzira nyika yese ichinzwa ichiona kudai izvi, tarisiro yeramangwana inozove yei kubva ipapa?
Avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemabasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, muzvare Joyce Chireka, vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mashanu nevapfumbamwe 259 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi masere nevatanhatu 5486. ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 250,007 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matanhatu ane zviuruzana nemakumi matanhatu nezvishanu zvine mazana masere ane gumi nevaviri 6,165,812 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana nemakumi mapfumbamwe nevanhomwe 4,436,197 Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsday mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanokurudzira National Peace and Reconciliation Commission kuti ipedze nyaya yegukura hundi sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa. Mukronika mune nyaya inoti hurumende yapinza basa varayiridzi vanoita zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe nevana 3,904 sekukumbirwa kwayakaitwa nebazi rezvedzidzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pana babao vanga vachitaura vane mask avo mudhara uya nemask uyo anga achitaura zvokutaura kuti kwai maopposition party ngatitei dialogue ngatitei unity ngaiteiye unity ngaiteiye unity kana tumwa nagarwa tumwa namunangagwa ngaiteiye unity government yati iyi isusu poverty dishi isusu hatidi ngabvunze isu vanhu isu hatidi hatichadi zvidhoma ndiripo. Iwe kana watumwa nagarwe iwe ita unity government ita dialogue na munangagwa ugare 3 years iwe nemhuri yako muno mwakaisa munangagwa noti isu povo isu hatidi kwatabva tabva kure hatichadi hatichadi taneta hatichadi zvimirire semukomana uri one uda kuita unity government nani uri umwe murume uri baba ihoda kutora mubaba wako next door uvauyisa pamba pako kuti kwaihuya mundibetserewo pano kuti nokuti ndakumhuri yandinamo yandikurira uchitadza kumutsa musoro musa musoro zvoshamisa hatiidi zveunity government izvo hatiidi vana baba vaite vaviri kana vatatu izvo kuda baba one kuda bhuti one shamisa chete chete ndovatiri kuda.
Makadiko pastudio 7 kada kutaura pamusoro peZANU-PF. Aiwa ZANU-PF iri kuzvishayisa value yega. Munhu wese aida ZANU-PF ba1980 asi vanhu havachada nenyaya yekubata kwavari kuita vanhu rafu. Vari kubata vanhu rafu masivhu sevenzi haana mari wana wechikoro havachadzidza. Iyo korona yacho yanga zvazvakanyanya korona yacho wanhu kuvharirwa kudzivisa kuda asi mufunge tikazowerenga Mozambiki chaiyo haina kana kumboita lockdown yakaitwa muZimbabwe haina vanhu vaingofamba semazuva ese wachizoti vanhu vavo vakavaregedza vakavati varasaende kumabasa vanoita sei vanorarama sei. Saka iwo chavo mazimbabwenzi anenge mazimbabwenzi Zimbabwean government inenge ichida kungofikisa vanhu chete. Saka izvozvezvo ndo zviri kutoishayisa vanhu izvozvo haishina vanhu nenyaya izvozvo nenyaya yeutsinye iyoyo yokuitira vanhu utsinye yokuti vanhu pavanodya napo ndopavanotora zvese utsinye kwese 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 unongoitira vanhu utsinye. Saka vanhu vacho unogokudai sei munodiwa sei nevanhu havakudei saka hamusisina value.
Makadikwa shamwari westudio 7 vangamira vashamarari ndambotaura nyaya yapurezidend wedu wachiwengwa hanzi akaenda Singapore kwaakanoita nezvenyaya yezvemvura here iyo mvura yacho iri kunetsa kuti munyika medu munomu apfesi nyaya yazondirwadza manje nyaya yekuti vanzwa kuti atenga zvombo vanotenga zvombo zveiko pane kuti vadhevhelope nyika yedu pamari yekutenga zvombo vatenge chikapu chichiwanika munyika tigere muchemu sezvinhu zviri kungokwira zvimwe zviri kushayika mastoro ndarwadzira zvangu ndiri pa South Africa pangu ndina leke ndiri pa South Africa.
Vamuka vamuka basera vadii ndotenda ane studio 7 kutipa anotovhura pfungwa. Ndida kubvunza ne murume uyu anonzi Sakawa kubva kuZimbabwe kubva kuRwanda. Rekila Saka, what is the image of Zimbabwe toward the international international? No, this is the end of ZANU-PF. It was no rare. Was Banavano Uraya. They are supportive. Bano support and Pakura Pao. Image is ZANU-PF for international. Yamera say Umbra Mudbatira how.
Ai ai apo pa Studio 7. Ini ndinodangoti zvangu kune mapurisa eZimbabwe. Unhuwiwa wanoita ukanda maspike. Vanonzwa mweya wavo uchiita sei. Shoshwa kuchekeresa upenyu hwevanhu nekuda kwezvinhu zvisina basa. Aiwa mapurisa eZimbabwe ngaasadaro zvavanoita zvina kunaka. Shoshwa mapurisa herenga angaitia namujibha weZANU-PF zviite izvozvo. Awe mukuru aripo iyo madonge wenyu makutonga kwenyika chochoko hapa zvisina kana chavanombogona. Pane kazvasi zvakutaura zvekuti mabhengi hapano kuendesa maiwi ndokusa hapana kana zvinotombozikanwa ipo paya idhi tatenda.
Makadii makadii pa Studio 7 apo makadii venyu, tiroda kutaurawo panyaya iyi yamupira nyaya. Zvinhu zvakashata zvikuru zvakaita izvozvozvo zvokuuraya anhu vakawanda, ende auraya vanhu vakawanda otiza vouya muno muZimbabwe. Munana Munangagwa vakauraya vanhu vakawanda pagugura hundi. Saka nei ndaiona zviri nani haikoti yongotorawo Munangagwa wacho iyeyo voitawo zvaanoda naye pamusana pekuti akaurayawo vanhu vakawanda pagugura hundi. Saka zvakangofanana nezvakaitawo naMupiranya izvozvo. Munangagwa ane utsinye, munhu akaipa. Anogotora munhu avari kuziva kuti akauraya vanhu kuogomuchengeta munomu osvika pakufa wovigwa munomu zvichirevei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakafa zvichitevera kuputika kwematangi egasi muNigeria vave vapfumbamwe. Umwe muzinda unogara vanhu wakaparadzwa mushure mekuputika kwematangi aya mudunhu reKano, asi vakuru muhurumende havasi kubvumirana pamusoro pechakakonzera njodzi iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hondo iri mudunhu reTigray muEthiopia iri kutadzisa kuenda kuchikoro kwevana vanopfuura miriyoni. Vagari veguta reGashena vanoti varwi veTigray vanoshandisa zvikoro senzvimbo dzekuungana uye vanorasa mitumbi yevanhu munzvimbo dzakatenderedza zvikoro. Varwi ava vanoramba mashoko aya vachiti paitwe vanoongorora vakazvimirira. Musoja weRussia wekutanga kumiswa mberi kwedare muUkraine achipomerwa mhosva dzehondo, nezuro akabvuma mhosva yokupfura nekuuraya murume akange asina zvombo ane makore makumi matanhatu nemaviri. Musoja uyo ane makore makumi maviri nerimwe anogona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwese. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nokudzoserwa kumusha, sezvo vagari venzvimbo idzi vave kutsvagirwa kumwe kwekuenda. Sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.